Vachitaura nhasi muHarare pachiitiko chekugamuchira rubatsiro rwegorosi nemafotereza zvabva kunyika yerussia mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vatanga nekukorokotedza mumwe wavo mutungamiri werussia vavladimir putin nekukunda zvine mutsindo musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa kurussia vhiki radarika.
Ndinoda kuti makorokoto makuru kune mumwe wangu vaputin nekukunda musarudzo. Nyika yenyu yakaita sarudzo dzakanakisa chose, dzakawanisa munhu wese mukana. Kunyange vamwe vachiti sarudzo yenyu haina kuitwa zvakanaka, zvisakutadzisei kufamba mberi.
Asi sarudzo idzi dziri kushorwa nevamwe vanopikisa munyika iyi dzichinzi dzainge dzisina kuchena, sezvo vamwe vanopikisa vakarambidzwa kukwikwidza. Uye mutungamiri webato guru rinopikisa Alexei Navalny akafira mujeri mwedzi wapera paine fungidziro yekuti ainge aurayiwa nevasori. Vaputin vari kuramba kuti akaitwa kafira mberi. Vamunangagwa vaenderera mberi vachiti kunyange varipo vari kuda kudambura nepakati hukama pakati pezimbabwe nerussia, izvi hazvisi kuzoitika.
Nyika dzedu dziri mbiri dzakatemerwa zvirango zveupfumi, asi izvi hazvititadzise kufambidzana. Ipapo unonzwa vamwe vachiti, ko imi sei muri kudyidzana? Isu tinoti ticharamba tichifambidzana kusvika madhongi amera nyanga, nekuti tiri nyika dzakazvimiririra.
Vachitaura pachiitiko chimwe chete, mumiriri werussia muzimbabwe vanikolai krasilnikov vavimbisawo kuti nyika yavo ichaita bhande neburugwa nezimbabwe.
There is a guarantee of my country's commitment to enhancing their cooperation.
Russia icharamba ichipa rutsigiro rwayo kuZimbabwe, kwete munyaya dzezvekurima chete, asi nepese patinokwanisa napo. Tinovimba kuti ushamwari hwedu hwemakore akawanda ucharamba uchienderera mberi.
Asi mumwe wevavambi vesangano reAfrican Network for Democracy rinoongorora nyaya dzezveutongo hwejekerere, vaYangason Matete, vanoti havaoni chouviri chinogona kuwanikwa neZimbabwe mukushamwaridzana neRussia.
Hapana Russia chaingakwanisa kuita kubatsira Zimbabwe, especially takatasa nenyaya dzedrought kids, nekuti Russia inyika iri kutotambudzikawo munyaya dzezveupfumi hwenyika. Inyika yakatorwa nemasanction neeconomic collapse, so hapana chaingakwanisa kuita kuti inge ichibatsira Zimbabwe zvakanyanya.
Russia nhasi yapa Zimbabwe gorosi rinosvika matani zviuru mazana makumi maviri nemashanu 25,000 metric tons kuti ikwanise kurwisana nenzara yakatarisana nemamiriyoni evanhu muno. Russia yatiwo yawedzera fotereza inokwana matani zviuru makumi maviri nematatu kuti varimi vemuno vabatsirikane. Mukuru wechikamu chinoona nezvekurima nekupunduka kwemaruzevha cheAgricultural and Rural Development Authority vaIvan Craig vanoti rubatsiro rweRussia urwu ruchabatsira varimi vakawanda.
Tinoona isusu kuti gorosi rinogona kushandiswa pakuita porridge, rinogona kushandiswa pakuita sadza, rinogona kuita chimodho, rinogona kuitwa mangai zvakare nechikafu chezvipfuyo. Saka nekudaro tinoona isusu kuti aiwa gorosi richawedzera pane chikafu chatagara tiinacho kare, zvekuti hatizoshoti nechikafu.
Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye varichipanga mazano kusangano reInternational Media Support varashwit mukundu vanoti hukama pakati perussia nezimbabwe ndehwematsotsi.
Nyika dzakaita hadzisana Russia idzi hadziwanzobatsire pasina chadziri kunyangira. Pane kunyangira kwekuda kuramba vachitsigira hurumende dzakaita sana ZANU-PF, idzo dzisingaite basa zviri pachena. Tikaenda kuRussia tinoona kuti hakuitwewo utongi hwejekerere.
Gore rapera vaPutin vakavimbisa nyika dzemuAfrica dzinoti Zimbabwe, Mali, Somalia, Central African Republic neEritrea chibage nefotereza. Izvi zvakaitwa kumusangano weRussia Africa Summit kuSt Petersburg, uko vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vainge vachigunun'una kuti kurwisa kuri kuita Russia Ukraine ichiirambidza kutengesa gorosi nechibage kuAfrica zvainge zvakonzera nzara uye kudhura kwezvekudya izvi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.